iripo ndeyekuti ZANU PF ine history, ine track record yemhirizhonga. Mhirizhonga yayo inotanga kubva pangofungwa maMDC. Havadi kuzwa chinonzi opposition. So yangoyeti culture yesystem yezanu PF kuti pangonzi election unafunga hondo. As you know, maZimbabweans vatambura nguva refu, mayuthi haana kana mabasa. So ZANU PF want to employ mayuthi vasina mabasa kuti vaite violence. So as we speak, they decide kuita violence muHarare, mana Harare South. Manje manje kuepuete vanga vachiita violence vachichudzira vanhu nyaya maslip anenge arichizokuvota nsipe serial number. All those issues is an intimidation ahead of 2018 election.
Mukoma Jason Pindai utinzwe munoona sezvi kutaurwa navangadzori.
Ndingangopikise ndichiti mhirizhonga iri kuitika amongst vechidiki muno muZimbabwe. It's not a secret. Tese tinoziva kuti mhirizhonga yese iyi inoitwa nevanhu veMDCT. MDCT is on track record yekuti pese panoitwa nyaya dzesarudzo, pese panoitwa nyaya dzemaelections, vanenge vachida kuti vakonzerese mhirizhonga vachienda vachiitisa violence pastreets yetu. Isu sevana vezanu PF, sevana vamugabe, takaudzwa nehierarchy yedu yemusangano kuti peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us. Vamugabe has made it clear kuti tisaite zveviolence, tisarovane nevanhu. Mukuru wavo chaiye chaiye anozviti comrade Bondo. Mukuru wemayouth anozviti comrade Bondo. Ubondo hwato huri pai.
Vangadziore, zvinokwanisika here kuti vechidiki mutaurirane kuti paitwe sarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga?
Chokutanga mukoma blessing ndechekuti mungatarira matauriro aita vazvavavo. Hanzi takaudzwa neutungamiri wedu wezanu PF tisaita mhirizhonga. Chazvinoreva ndezvekuti izvo pavaimboita mhirizhonga vaitumwa nezanu PF. So zvinoreva kuti pane vari kuita mhirizhonga izvezvi havasati vanzwa meseji iya kuti mira mhirizhonga kana meseji iya irisinziye. But chechipiri vazvavavo nyararai namambotaura. Chechipiri vamenshena kuti hanzi izvo. Youth chair of Bondo is violent. By Chong Changan Chokutizo, Bondo is a person that is very peaceful. So as we move towards 2018, we go my blessing. Yeah, we're very Pondo. ZANU PF is the MDC in a clear policy. I have 2018 elections. So they want to make sure that my policy will be required. Because here, ZANU PF has nothing to offer. They promised Mabasa for a long time. So Mabasa, here are you? Pass 8 months. Up to now, not even a single job.
Mukoma Jason Pindaitins.
Mukoma vakatorasika zvavo. Kana tichitaura kuti zvoni vakuru vedu vari kuramba vachiencourage, handita kutaura kuti zvoni takagara tiri violent. Kutaura kwavaitaura nekuziva kuti veMDC vari kuprovoka vana vedu. Kana tichitaurawo nyaya yekuchitungiza iyi, semazira ndikuiita nyaya iyoyo, vanhu veMDC vakaprovoka vana veZANU PF vachiendawo kwavari and then vakakundikano munhu wani wavo angatinzi akarohwa uyu anga akatoendawo nevamwe vamwe vacho ndo akatiza akarohwawo nemwe munhu wani akaitawo in self defense.
Vangadziori, tichitarisa idzo sarudzo dzacho, imi seMDC zvii chaizvo zvamunoda kuzoitira vechidiki kuri kuti mabudirire?
Ndapindura mubvunzo wenyu mukoma blessing. MDC is in a clear policy. One issue is a job creation. So that plan is already there. There's a system that after 5 years, there's a minimum number of people who are required to be recruited. But the challenge on very people, you cannot expect with the Romanian ZANU PF to get employment. Here are charges of getting employment for the last 38 years.
Pedzisai zvenyu chirongwa chedu mukoma Jason.
Suse musangano. Uri kutonga musangano weZANU PF tinokoshesa employment creation. And employment creation kana muchinzwisisa kuti zvinorevei, chinonzi basa kana chinonzi job haisi description yekuti iwhite collar job. Tine atinoti informal employment. And muinformal employment imomo ndomunobudawo maentrepreneurs zve